vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuvamana uyu sachigaro vesangano receo africa round table vaoswald bina vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kuzvidzana pakati pezimbabwe neamerica kwavati kwakaderera
tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yezimbabwe nehurumende yeamerica zvigare pasi zvirambe zvichitaurirane vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizinisi pakati penyika mbiri idzi hurumende dzese dzinge dzakakosha dzinge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vari kutungamira chikwata chabva kuamerica cheatlanta black chambers varicardo berris vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muzimbabwe sezvo pasina ruzivo rwakakwana rungape kuti kuzvidzana kuve nyore
tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munyaya dzetechnology zvicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu
mumiriri wezimbabwe kuamerica vatedius chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani ekuamerica akasununguka kusima mari dzavo muzimbabwe vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau
zimbabwe seri kutaura kunoita mukuru wenyika vaemarson mnangagwa kuti zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo
vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neamerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kuzvidzana
tinotarira yekuti vanhu vemabhizimusi vachatora ivoyo mukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here ende zvichabatsira here iye zvine zvatidi hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika the tag or the brand yedu inongoramba yakasvibi
america yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizinisi munyika yezimbabwe investment development agency zida vabusisa mwoyo vanoti vanoona sokuti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda musangano relabour economic development research institute dr prosper chitambara vaudza studio 7 kuti zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kudyidzana kwayo neamerica
kurerutsa business environment zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemutengo kukwira kwemitengo yezvinhu high inflation even mateko yedu chaiwo anofanira kunge achiitwa fine tuned
chikwata chekuamerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe uye CEO Africa Roundtable zvida pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina vachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizinisi pakati pemakambani emuno neekuamerica vakafanira kubata chinzvimbo chegukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika dr Stevenson Nyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda pazimbabwe US business forum america ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese asi kutengeserana kwayo nezimbabwe kuri pasi zvekuti mukati memakore gumi apfuura zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuamerica chete 600 million us dollars iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuamerica 400 million us dollars panguva imwe cheteyo muna 2022 na2023 pane makambani maviri chete ekuamerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizinisi muzimbabwe uye gore rino pane makambani matatu chete anyorisa kutanga mabhizinisi munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.